manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri nsi wemuvhuro kugumbi 22-2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti abatana nereserve bank of Zimbabwe kusunga vari kutengesa nekutenga mari mumigwagwa nyika yese. Asi vamwe vanoti kushandisa mapurisa hakupedze dambudziko rakatarisana nenyika panyaya yemari. Musika mukuru wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga muBulawayo mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa akabatana nechikamu chezvekufambiswa kwemari kuReserve Bank of Zimbabwe cheFinancial Intelligence Unit kana kuti FIU anoti asunga vanhu vakawanda vari kupomerwa mhosva dzekutengesa nekutenga mari mumigwagwa zvavanoti zviri kukanganisa kudzikama kwedhora itsva richangoparurwa reZimbabwe Gold kana kuti ZiG. Vamwe vanhu makumi matanhatu nevashanu vakasungwa mukupera kwesvondo rapera vamiswa pamberi pedare raMajestrate Marare nhasi vakanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso. Hofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende amai Lois Matanda Moyo vabudisawo mashoko kuvatori venhau vachiti vanhu ava vari kupomerwa mhosva yokutyora mutemo weExchange Control Act unoti imhosva kutenga nekutengesa mari pamukoto. RBZ inoti yamborambidzawo mamwe makambani gumi nerimwe kutora mari dzavo kumabhanga nekuda kwekuramba kutambira mari yeZiG. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Chirikufamba zvakanaka iyo operation iri kuitwa mapurisa vakabatana neFinancial Intelligence Unit yeReserve Bank of Zimbabwe. Saka iyi operation iri kuitwa zviri pamutemo, ioperation yekuona kuti vanhu vanoita zvinhu zvakanaka ngavatevedzere mutemo, vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana siyana kwete kuti vanhu vanenge vachiita zvechitsotsi. Saka isusu mapurisa tiripo pakuchengetedza mutemo wenyika. Ndosaka muchiona kuti takabatana neveriserve bank of Zimbabwe pachirongwa ichochi.
Saka chirongwa ichi chakaparurwa riini uye kusvika pari zvino kwasungwa vanhu vangani?
Svondo rapera ndofunga maona kuti kumatare izvezvi kwaenda vanhu vanosvika ivo 65. Chakaparurwa mazvamashomanana apera hapasati pasvika svondo.
Chiri kuitwa muHarare chete here nekuti tiri kuona vanenge vemuHarare ndovamiswa pamberi pedare kana kuti chiri kuitwa nyika yose?
Chiri kuitwa Zimbabwe yose. Hakuna dhorobha risiri kuzobatwa nechirongwa ichocho.
Kusvika pari zvino mungati zviri kubatsira here? Vavashoma here vari mugwagwa umu vari kuita zvekutengesa nekutenga mari izvi?
Ndofunga veReserve Bank ndovanokwanisa kupai mashoko. Vanokwanisa kuudzai kuti kana zvaakubatana nenyaya dzemari zvaakufamba sei.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abata sachigaro weCEO Africa Roundtable vari muzvina bhizimisi uye nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaOswell Bina.
Ini ndine maonero akasiyana nehurumende. maonera andina kusiyana kwaakaita ndeyekuti dambudziko ratiinaro muno muZimbabwe harisi yemari. Tingawana mari yerudzi rutema, ruchena, rwupfumbu, izvozvo harisiro dambudziko. Dambudziko riripo ngatigadzirisei chaita kuti musoro uteme. Vanhu vari kudzingirirwa ivava vane makambani ari kudarwa ivayo. Dai tavabvunza kuti mukati mekurarama kwavo pane here pavakamboshaya kana kuruza mari pamusaka rokuti hurumende yaisa umwe mutemo, vanoti kana zvatodaro chete zvaakureva kuti vanhu vaakutya. Saka kuti tiite kuti zvigi ringe richigamuchirwa, ndinoona paine zvinhu zvishanu pazvimwe zvakawanda zvatinofanira kuita.
Ndezvipi zvivabina?
Chekutanga, zvigi ngaitenge mafuta emotikari. Kana isingakwanisi, munhu ngaaende mubhengi aine mazivi, onopuwa mari yemaus inoenderana nemafuta aaroda kutenga nguva yaari kusvika. Wechekutanga. Chechipiri, nyaya yekuti munhu ari kushandisa mari yaasati abata mumaoko inonetsa. Saka hurumende ngaichiita kuti mari yacho iyoyo inge yauya zvekuti kana munhu aenda mubhengi anosvika achitora mari yaanoda. Kana abva kubhengi achidzoka achizoda kudzosera mari iyoyo kubhengi zviri kwaari, anosvika achiwana mari yake yakadaro. Chechitatu, nyaya yekuti izvo kana taakuda kuti makambani atenge kubva kuzvinhu zvekunze, vombotanga vaenda pamutsetse. Mutsetse iwoyo, kunyange dai uri mutsetse wekuti wagadzirwa nehurumende kana kuti nemabhengi, unoita kuti vanhu vafunge kuti mari iyi ine chimwe chinhu chichazoisvikira chakashata mangwana. Kana hurumende yakataura kuti kana muine zvamuda kutenga kunze chingoenda kubhengi unopiwa, vanhu vaenda kumabhengi vari kunzi izvo tiri kukuisai mumutsetse. Mutsetse iwoyo kana mari yazowanikwa pawilling buyer willing seller, tozokudini, tozokupai. Zvinoreva kuti izvo kana uine mukana wekuti uzouwane mari iyoyo isiri yemaziki, wototora mukana iwoyo. Saka hazvibatsiri kuti izvo hurumende iite basa rekuenda kunovharira vanhu vemaakaunti. Chekupedzisira, kutovhara maakaunti nekudzingirira ikoko itori imwe nyaya yavari kutokrieta, yavari kutogadzira iri kuvakuvadza ivo varidzi venyi vemutemo iwoyo. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kuchifunga zvekuti kana zvaakuita kuti mapurisa vadzingirire vanhu mabhengi achivharwa maakaunti, muri kumanikidzirwa kuita zvinhu zvinonge zvivi zvogona kuzokunyudzai mangwana.
Koitwa sei ipapo?
Tiri kukurudzira hurumende kuti kana iri nyaya yemari, ngavagadzirise nyaya dzekuvimbika, ngavagadzirise nyaya dzekuti vanhu vanyatsoziva kuti mari yedu iripo, ichagara ende ichabva yazoshandisika zvakakodzera. Kwenguva inoyi blessing, vanhu vari kuti vakanga vahora mari dzavo dzemaziki vari kuenda kunze uko kunodzichinja kuti vachitanga kutenga matomati, kuti vatenge chingwa, nokuti vanhu vakawanda vacho vanotengesa zvinhu izvozvizvi vari kungoti vari kuda maus.
Ko, imiwo semakambani muri kumbotaurawo here nagavhuna nezvedzimwe nhunha dzenyu idzi?
Ndinourombo kukuudza blessing kuti kune nyaya dzakadai idzi, izvozvi hurumende iri kutoda kutozi komiti yeparamendi iri kudawo yakateedza vanhu vemabhizimisi kuti vauye vagotaura nenyaya yechinyi yezvemari izvozvo. Waunoona, unoona kuti izvo vanosarudza vanhu vavanofunga kuti vanotaura zvavanoda, ndo dambudziko riripo.
Sachigaro veCEO Africa Roundtable vaOswald Nyuna vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dare reparamende nhasi raitawo musangano nevemabhizimisi kuziya nyaya yemari yezigi iyi. Vemakambani vange vachikurumbira kuti Reserve Bank of Zimbabwe iregedze kutorera matanho akaomarara kumakambani sezvo zvichizotowedzera kuti zvinhu zvisagadzikane munyika. Mukuziya nenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Tatoswera tiri mumusangano, tanga tiri kuparamende.
Wanga uri wei musangano?
Kuparamende tanga tichi tsanangura kuparliamentary portfolio committee on budget and finance. Iyo yanga yakabatana ne parliamentary portfolio committee on industry and commerce, yanga ichitambira tsanangudzo kubva kune vemabhizimusi vakasiyana-siyana maringe nekuparurwa kwakaitwa monetary policy pamwe chete nezigi. saka tichizobva ikoko sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers tazopfuurira kuenda kuReserve Bank of Zimbabwe.
Kwange kuine yuko
kwanga kuine umwe musangano wanga uriko na 2:30 dzemasikati, uyo wanga wakakokerwa ne nhungamiri dzeFinancial Intelligence Unit neReserve Bank, uyewo vakabatana pamwe chete nevemabhizimusi zvikwata zvemabhizimusi zvinomirira mabhizimusi zvakasiyana siyana.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Musika wekutenga nekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga mangwana kuBulawayo. Vanoronga zvirongwa zvacho vachiti kune makambani mazana matanhatu anenge achiratidzira zvigadzirwa zvavo achibva kuAmerica, kuBritain, gungano reEuropean Union neAustralia nedzimwe nyika. Musika uyu uchavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weKenya vaWilliam Ruto. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro webhodhi reZimbabwe International Trade Fair vavusisa mwoyo.
Isusu seve kuZimbabwe International Trade Fair Company tinofara nemagadziriro aitwa ikasvika pachinhano chekuti mangwana tinenge taakutanga trade fair show yedu mabusiness days matatu atakatarisira ipapo tichitanga ZITA. Uyezve chishanu nemugovero tinenge tichiti wese munhu anoda kusvika kuzoona kuti chii chiri kurapidzwa chiratidzo chedu chavhiki ye2024 akasunungura kuti anouya chishanu nemugovero. Vechidiki vanopinda ne$3, vahombe vanopinda ne$5 or the big equivalents.
Gore rino muri kutarisira kuti kunenge kuine makambani mangani anenge achiratidzira?
Makambani edu gore rino akawanda kudarika egore rapera. Takatarisira makambani anosvika 624 anenge achiratidza. Tine nyika 27 dzinenge dzichiratidza this year. Ipapo ngati iri kumusorosoro kunadzo dzose nyika iChina. China iri kuuya nemakambani 33 yaari kuhunza kuZITF. Mamwe machona ari muZimbabwe, ari kushanda ari muZimbabwe iko zvino, mamwe ari kuexporta ari kuChina ikoko achitumidzira zvinhu zvinogadzirwa kuChina achipinda muZimbabwe. So ndiyo yandingati ihombe kudarika dzese nyika. Asi tine nyika 27, United States iripo, United Kingdom varipo, European Union, Belarus, uyezve tine nyika dzemuAfrica, Kenya. This year anenge achitizarurira basa redu rechiratidzo chedu chegore rino ndiva William Ruto, His Excellency Republic of Kenya, ndio vachatizarurira basa redu official opening musi weFriday chishanu. Saka Kenya inenge iripo, Malawi inyika inoshamisa nokuti kubvira trade fair ichitanga 64 years ago Malawi yanga iripo, gore rino iripo zvakare.
Iyo ZITF yakakosha zvakadii munyaya dzezveupfumi munyika?
ZITF yakakosha zvikurusa muZimbabwe nekuti tinenge tichikoka wese munhu ari mubhizinesi anoda kusangana nevamwe, chero ari kuda kusangana nemabhanga ese, mabhanga muZimbabwe anenge ariko kuZITF. So ndorino makambani mahombe ana Delta Beverages vanenge varipo, inini kambani yandinoshandira United Refiners yemafuta inenge tiripo futi, nemakambani akawanda. Wese munhu ari kuda kuita bhizinesi nemakambani iwayo, ari kuda kuhodha kumakambani iwawo, akafanira kusvedera pedyo kana tichitanga basa rechiratidzo chedu cheZITF. Tine maconferences ndingati matatu. Tine International Business Conference ichaitwa chitatu, tozoita zvakare inonzi Connect Africa Symposium iri kuitwa China iyoyo. Then manheru acho tine Diplomat Forum, ipapo tinenge tine maambassadors nemabusiness people vachisangana vachitaurirana maererano nekuti tingabatsirana sei kuti Zimbabwe ibudirire. Tira kubatsirana sei kuti makambani edu aitese abudirire.
Zvakakosha zvakadii kuguta reBulawayo?
Rinenge rishondo rakakosha zvikuru muZimbabwe. Bulawayo inenge yakadhara vanhu vanoita business vachitengesa vemaaccommodation. Bulawayo ino chedzise inguva yekuti mabhizinesi emuBulawayo anowana kubatsirika zvikurusa.
Sachigaro vebodhi reZimbabwe International Trade Fair vavusisa mwoyo vange vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu kumabvazuva kweAfrica kwakaita sekuKenya neBurundi zvatarisana nematambudziko emafashanu emvura. United Nations inoti kubva muna Gunyana vanhu vanodarika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vasara vasina pekugara nekuda kwemafashanu aya. Mafashanu aya ari kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemuruoko kana kuti medical bracelet chinozopa kuti vakarwarisa vachitadza kutaura vagone kubatsirwa nekukurumidza. Ropa Fadzo Mapinidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zindezi vari kukurudzira vanorwara nechirwere cheshuga kuti vapfeke chishongo chemumaoko ichi mushure mekunge mumwe murume ane makore 50 airwara nechirwere ichi. Vataurai Nyabinde, vanova muzukuru wemuimbi muchakabvu Bob Headmaster Nyabinde, vangodonha ndokubva vashaya mazuva mashoma adarika.
Ndiyo yatinoti hypoglycemia. Hypoglycemia iri very dangerous. Kazhinji zhinji kutodarika even kutokwira kwayo shuga. Saka hypoglycemia, munhu akapinda muhypoglycemia kunyanyanyanya vari painsulin kana kuti vari pane mamwe mapiridzi anozikanwa kuti aya anogona kukonzeresa kuderera kweshuga zvakanyanya, ndo vanhu vanonyanya kubatwa nazvo ivavo.
VaBob Nyabinde vakashaya gore rino mushure mekurwara nechirwere cheshuga icho chainge chavapofomadzawo. Kazhinji vamwe vanorwara nechirwere cheshuga vakatanga kurwarisa vanodunha nekutadza kutaura. Izvi zvinoita kuti upenyu hwavo huve munjodzi kana vakanonoka kubatsirwa pachishongo apa kana kuti bracelet. Panonyorwa zita remurwere, kumba kwaanogara, yambiro yekuti ane chirwere cheshuga chemhando ipi, munhu wekubata kana paita njozi, zvinhu zvaasingafaniri kudya kana kuti aleji nezvimwe. Vatreva Kayo vanova munina wavataurai Nyabinde vaudza Studio 7 kuti denda reshuga rinofamba nedzinza ramai nababa vataurai Nyabinde.
Saka chavo vakasangana nevanhu vanenge vasingazivi ndokusaka akaita akabharara sibhese akadaro akamuka makuseni vachimona ari mupenyu. Unfortunately kuti vachizomupa shuga inenge mvura vachionera akasisa respondi it was too late. Saka tiikuti vanhu vanotsvaga rudzidziso rwakakwana kuti kana munhu ane shuga vachiziya kuti ane shuga zvishuwa kuti anobatsirwa sei. Saka zvokuti anomuza memori anogona kungoti unconscious anogona kungodzima kunge munhu afenta.
Vaenderera mberi vachiti ivo semhuri vaiziva zvokuita kana vanyabinde vasimbirwa nedambudziko iri, uye vaitofambawo nezviwitsi mushonga weshuga nejackson ravaishandisa kuzvibaya.
Vamupa mvura kana neshuga sweet kana chokoreti akasvisvina akamwa haitena 5 minutes anenge atodzoka kuva munhu iye andozovhuva kuti chichaitika otorondedzera kuti wazodai ukadai ukadai akasimbozivi zvakapane munhu angofenda kaamamhina mukoma ozoti ndiri pai ndiri kupi. Saka that's a situation. Saka ndiri kuona sekunge vanhu vari kushota rudzidziso rwakakwana.
Izvi ndizvo zvakurudzirwawo naDr Zambesi.
Kana munhu angodonhawo tinongokurudzira kuti ndo zvinhu zvekutotanga kufunga izvozvo. Yesei hamusi kuziva munhu wacho, zviri nani kutokumupa shuga munhu achiendeswa kuchipatara, nekuti kazhinji hypoglycemia inogona kuuraya.
kukuwadza zvakanyanya zvekuti munhu anogona ku anorasikirwa neupenyu kana akanonokerwa kubatsirwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vadza Studio 7 kuti kuwanda kwave kuita vanhu vari kurwara nedenda reshuga munyika kuri kuratidza kuti vamwe vanhu havasi kudya chikafu chine utano.
Dara taimboshuro yechishuga chinongobata avo vane mari zhinji kana vanogara upenyu huri nani nani kana kuti vochakanyanyira kuma first world countries nyika dzakabudirira, asi tikuona kuti kunozvichazarawo nekuno kuma third world countries zvanachinja kurova nechirwere cheshuga.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi munyika ane chirwere cheshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu chatinotarisira zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakabhadhara umwe mudzimai anoita zvemafirimu epabonde Stormy Daniels mari yevhara muromo. Nyaya iyi yatanga kunzwikwa mudare reNew York nhasi. VaTrump vanonzi vakaita izvi kuti vawedzere mukana wavo wekukunda musarudzo dza2016. Akaandika kutanga aimbova mutungamiri wenyika yeAmerica achimiswa pamberi pedare. Gweta ravaTrump vaTodd Blanche mumashoko avo enhanganyaya mudare varamba kuti vaTrump vane mhosva yavakapara, vachiti nyaya iyi yaisotombofanira kukunzwa kudare. VaBlanche vatiwo chapupu chikuru chehurumende uye vaimbova gweta ravaTrump vaMichael Cohen munhu anoreva nhema uye akambosungwa, asi muchuchusi wehurumende vaMatthew Colangelo vaudza dare kuti vane umbo hwakasimba hwekurovera vaTrump uye vachaunza zvapupu kuzosimbisa nyaya yavo. Vati vaCohen vane pavaipotsa havo, asi zvakawanda zvavaita vaitira vaTrump kuti vasasungwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vaKenneth Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Deck.
Oya, nyaya yaTrump yakasiyana pane dzimwe pakuti ivo ndiwo mutungamiri wokutanga munhoroondo yeAmerica yese kuva vachimira mudare vachitongerwa nyaya yatingati pachirungu criminal act. So nhasi vari kumira vachinzi vakapomerwa idzo nyaya idzodzi dzokunzi vakashandisa mari dzavo kuvharavhara issues anga achazoaffecta ma elections and zvingodaro zvingodaro. But kusiyana kwakaita nyaya yaTrump ndeyekuti nhasi ndiwo mutungamiri wokutanga munhoroondo yeAmerica kuva vachimira mumatreads mosva vachideera nyaya dzatikati very criminal in nature.
Pane njodzi yekuti vangawanikwa vaine mhosva here?
Zvinhu zvacho hazvina kuti twasa kana kuti tingati iko zvino sezvo dararo nyaya yacho isati yatanga kuti ichave yakasimba zvakadii, but vari kuchuchisa kana maprosecutors vari kuti vane nyaya yakasimba nokuti vachadeedza gweta raimboera vaTrump iro rainzi rakashandiswa kuita iyo atingati madiri aya avaTrump ari kunzi ari criminal nature, ende uyezve vachadeedzawo munhu ainzi aimbodanana navaTrump uyo ainzi iye relationship iyoyo ndio yaida kuzama kufaridza.
Matara nyaya yekuti zvasati zvamboitika munhoroondo yeupenyu hwenyika yeAmerica, vamazive chii chichaitika apa kana vaTrump vakawanikwa vaine mhosva?
VaTrump vakawanikwa vaine mhosva vanokwanisa kuva vachienda kujere yatingati makore achatarwa nedare, kana kuti vachaonekawo vachipuwa mutongo wokuti vanogona kusaenda kujere, but vanogona kupuwa mutongo wokuti vanogona kuva vachiitawo zvimwe zvinhu zvinodzidikanwa nedare. But chinozoitika ndechekuti kana vakabatwa nemhosva zvinoza kutoreva kuti havachakwanisi kuva vachikwikwidza musarudzo dzatikuona dziri kuitika idzi, nekuti vanenge vave tingati felon. Saka mafelonis haakwalifai kuva achikwikwidza kuita president.
Gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas. Yeah. yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Indudongo tauro zvamupanyaya yavamunangagwa iyi kuti mangwana mangwana vabudisa mari, mangwana mangwana vabudisa imwe mari. Vamunangagwa tovauraya Zimbabwe, kutouraya Zimbabwe kusvika pakupedzisira. Nekuti other ways vamugabe vanga vatori nani panguva yavanga vachatonga, because vamugabe vakabudisa bondi noti ranga richishanda zviri nani. Pakabva vamugabe, vamunangagwa vakati vanozvigona vachivimbisa vanhu zvenhema vachiti after 5 years nyika inonga yanaka. Izvi vanhu vari kuchema muZimbabwe, mari haisi kubatika, mabasa hamuna. Ivo vamunangagwa vanozvifarira here mari dzavari kutibudisira idzi? Dai kuri kunzi ivo vanodzidawo, vanodzifarira kuti vadzihoreswewo pakushanda kwavanoita. Ivo vanotoda mayusa yevakabudisa iyi havaidi. Ngavahorowo mamazija vabudisawa tione kuti vanofadzwa nazvo here. Vari kungobudisira isusu mari ivo vachihora mari dzekunzi. Ngavahorowo mazija vamunangagwa.
Kana mari ichirambwa pafiwo isingatangi fiwo haisi mari. Pese pamitira havaibvumi, pamapasipoti havaibvumi, saka vada kuti ishandiswe sei mari yacho. Ngavatange vataure kuti mari iri kubvumwa kumapasipoti nekumitera, because kana vakadangobudisira vanhu mari ivo vasingaishandisi hazvishandi manje. Saka otherwise tongopererwa, hapana nyaya, hapana matema danda. Vakangotarira vachitakarwa hondo. Hamene kuti vakaenda kuhondo kupi kwavakaenda ivo? Hamene kuti pfungwa dzavo kuti dzanga dziri papi chaipo chaipo?
Hai, ndodambotaurawo hangu pamusoro peuyo hama yangu iri kusocial nguvhe iyo, uyo anonzi Sitoro, asiri kunzwa zvakanaka uyo. Mari yaakataurirwa yekunzi 90,000 kasi kuti tototi chipatara cheiprivhete. Kana chiri chegavhumendi chaakataurirwa izvozvo, inyaya yekuti zvinhu zvatiri kuunze tibve munomu kuwengwa, ipanchimendi chete yatiri kuitirwa iyoyi. Zvaakaita, munhu wekuZimbabwe tiri kutambura, munhu wekuZimbabwe tiri kutambura. Dai Mwari anzwa chichemo chedu, dai anzwa chichemo chedu. Hurumende yeZANUPF yasuburuka, dai Mwari anzwa chichemo chedu. Asi ndinoti kuna Mwari, zvichanaka zvazvo, zvichanaka, zvichanaka nerimwe zuva.
Tinotarisira mabasa avavo vamunoti vana see Winki Nelly Chivayo kuti ange achionekwa pakadai. Hezvo zvirema muri kuzvinzwa pastudio 7 apa. Yavo avo vandisingakwanisa hangu kuchadoma nezita, nino hanzi vasitole vekuchiredzi vakaitwa operation yomoyo, vari kutsvaga rubatsiro. Wozowanikwa hurumende ichipa vana Chivayo mari yokubhadhara vakadzi vagona kutamba. Hurumende inokwanisa kubuditsa mari yokutsverusa nyika ichitadza kuvaka nyika. Zvirema varwere vari kushaya rubatsiro, kunyange muzvipatara hamuna. Madzimai akazvakura unotofanira kutotenga nekotoni wuu chaiyo chaiyo yekuti aende naye kuchipatara, hakuna chinhu. Asi wowanika hurumende ichibuditsa mari dzekupa vana Chivayo kuti fambai muchipa vanhu kana gona taura kana kutamba pau magungano ezano.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tichange tichikurukura nezvekusungwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa uye kumbomiswa kushanda kwemamwe makambani achinzi ari kukanganisa mafambisirwo emari munyika nekuita zvepamukoto. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti abatana neReserve Bank of Zimbabwe kusunga vari kutengesa nekutenga mari mumigwagwa nyika yose. Asi vamwe vanoti kushandisa mapurisa handiko kunogadzira dambudziko rekushaya chivimbo nemari yenyika kuri kuitwa navanhu. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.